manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 8/2021 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika kechipiri vadarika miriyoni imwe chete. Kambani yeTriangle yomisa basa vamwe vashandi vari kuramba kubaiwa nomba yeCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vapawo mavhima vovimbisa kubuda nemhinduro svondo rino pamari inonzi yakatsakatika mubazi ravo yaifanira kubatsira varombo munguva yeCOVID-19 lockdown. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nomba yeCOVID-19 munyika kechipiri sezviri kurudzirwa vadarika miriyoni imwe chete kunyange hazvo poita mutauro panyaya yekuti vanhu vomanikidzwa kubaiwa nomba here kana kuti kwete. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemanomwe kana kuti 1,851,407 vabaiwa nomba yeCOVID-19 kekutanga. Vamwe vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 1,002,261 vabaiwa nomba kechipiri sezviri kurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro mamwe makambani nemapazi ehurumende anonzi ave kumanikidza vashandi kubayiwa nomba kunyange hazvo komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuti hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nomba iyi. Kambani yeTongkat inova varidzi vekambani inogadzira shuga yeTriangle inonzi yakamisa basa vamwe vashandi vakaramba kubayiwa nomba yeCOVID-19. Mukuru mubazi rezvemari mukambani iyi vaushe Chinuru vaudza Studio 7 kuti vange vari pazororo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi vatipa dzimwe nhare dzevamwe vakuru vekambani vanga vasiri kudaira pataenda pamhepo. Asi mukuzeya nezviri kuitika pakambani iyi tabata mumwe mushandi vachamburukira Mananga avo vanoti vakamiswa basa.
Zvakaita ndezvekuti basa kumira kwarakaita pane vakavhakisinwa. Pakuudzwa kwatakaitwa takaudzwa kunzi vhakisini iri kuuya iyi ndeyekudzivirira coronavirus. Uye yakasununguka, akasununguka anobayiwa asina haabayiwi asi zvakaita ndezvekuti takazongoona basa kunzi vasina kubayiwa. Regedzai basa dzosirai maturusi ebasa. Saka pari zvino takatodzosera maturusi hatisi kuzaki toita sei pari zvino nenhau yeupenyu kurarama.
Saka vangani vakambomiswa basa kana kuti vakatogumurwa pari zvino nenyaya yekuti havana kubayiwa nomba?
Pari zvino vasina kubayiwa nomba iyi vanosvika 9 kana kivapfumbamwe. Vasina kubayiwa nomba iyi pasection yatiri yeTriangle section 14 zvino hapana matanhatu atorwa panhau iyi takangogara pari zvino.
Asi chikonzero chei chaizvo chiri kuita kuti musabayiwe nomba? Vamwe vanoti inyaya dzezvitendero zvavo zvisingavabvumidze, vamwe ndo vanoti havana ruzivo rwakakwana. Chenyu chikonzero ndechei?
Chikonzero hatisati takanzwisisa maererano nevhakisini kuti marapiro ayo vemapesendeji acho haasati anzwisika. Saka chinhu chinotiremera zvakanyanya kuti unzwisise kuti ndopinda mazvirire kana ndorega. Saka upenyu hwacho hunongo wapa tambo.
Mumwe mushandi wekambani yeTriangle vachamburukira Mananga vachitaura vari parunare kuchiredzi. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu kuchiredzi vamako shoko, vanotiwo vakaendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende, vachiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kuchikora bumbiro remitemo. Tabata vashoko.
Zvinhu zvachifanira kumanikidzwa, asi panofanira kutsvagwa nzira. Nzira inoitika kuti vanhu vatendeseke, vagutsikane, vachiona zvinobatika vaZulu. Ndo chichemo changu chete ichocho, chandakakwanisira kuindisira gwaro nyunyuto rangu kuparliament. Chisingadiki ndechekuti vanhu vaite zvekumanikidzwa kuchinhu chatisati taziva kuti chinhu chichine mumiro wakadini.
Saka poitwa sei pari zvino ivo vanhu voopera rumwe rumwe vashoko?
Ini ndinotarisira kuti tiri kunzi vanhu ngavasanitize, ngavaite social distancing, pamwe chete nekugeza mavoko. Zvinhu zvetinoti izvozvo nekupfeka mamask ndo zvinhu zvetinoti ngatiite izvozvo, tichitarisa nzira dzimwe dzekuti zvingadzivizwa sei, kwete zvekufoseredza vanhu.
Hapana here mutemo unokwanisa kuti hurumende imanikidze vanhu nekuti kavamwe vari kuti kodzero pane padzinogumira?
Kana iko hatisati tava nemutemo policy kayadzikwa nehurumende, zvinhu zvetinotarisira izvo kuti zvinhu zvose zvetinoita ngazviti zviite zvaitwa nemutemo. Hurumende ngaidzike mutemo, ngaibvunze vanhu, yogara pasi yodzika mutemo wokudaro, kwete zvekungoti munhu woga woga wafunga otoita zvaanoda. Ndo zvetinoramba izvo. Kana tisati tava nemutemo, vanhu havafani kumanikidzwa vaZulu.
Makapindurwa here nemutauriri weparamende vamudenda?
Havana kundipindura direct, asi pane vemapepanhau vakabvunza nezvenyaya iyi chida kunyora chokwadi chaicho chaicho soon after vaona gwaro randanga ndatumira kuparamendi ndichinyunyuta nekumbunyikidzwa kana kuti kwetinoti kumanikidzwa kwevanhu kuti vadini vabayiwe vaccine. Ndinoona kudero kuti chinhu chisina kunaka kana takatarisa bumbiro remutemo wedu risingatendedzi kuonekwa vanhu vachimanikidzwa kana kumbunyikidzwa pane zveutano hwavo, sezvo tine masections akanyorwa kudaro kuti tisaita kuti vanhu vamanikidzwe nenyaya dzeutano hwavo.
Mutemo upi mungatsanangura?
Tinowana pa section 35 of the Public Health Act inoti vanhu havafaniki kuitwa zvekumanikidzwa kuitora mavaccines avo. Endi takuona vanhu vazhinji kana kuti makambani mazhinji kusanganisa makambani repasi pehurumende ari kuda kumanikidza vanhu kuti vatorwe mavaccines avo.
Ndiapi makambani aya mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuti GMB chai chaiyo, mukuru weGMB akabuda achiti vanhu wemasvingo vanonge vasina kubayiwa vacharega kuti mbeswa dzavo dzikwanise kutengeswa, pamwe chete nekutero wani. Zvinhu zvakadaro zvakabuda zvakuitika futi nyangwe mumakambani mazhinji, zvinosanganisa pamwe chete nhasi uno ndasangana nevakomana vandi vauya kwandiri vanoshanda kuKenlands vachitoti vakadzingwa vari 8 varamba kubayiwa vaccine iri.
Vanorwira kodzero dzevanhu vamakoshoko vari parunare kuchiredzi. Asi tabatawo gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya. Vatinomuda ishe chinyoka, avanoti kodzero dzose pane padzinogumira, nekudaro vanhu havafaniri kungoti havangamanikidzwe kubayiwa nhomba kana dzichibatsira kumisa kufa kwevanhu vakawanda.
Hachisi chokwadi kuti hazvisi pamutemo. Constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa kuti pane dzimwe nguva in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health, mamwe marights evanhu anogona kunzi hai iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu, utano hwevanhu. Saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba, tamisa your right to freedom of movement. Kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira, tamisa an aspect here right to freedom of choice.
Sika vari kuti panyaya dzenhomba apa ikodzero yavo vachinyoka, yekuti kana vasingadi havo kubayiwa havadi kubayiwa.
Chatofanira kurangana nechekuti vanhu vose ivava vanotaura kuti kwanzei handidi kubayiwa nhomba. Ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa. havana kufa. Vanenge vachitaura izvo vachitai papa maselfoni iwaya. Mamwe acho akagadzigwa kunyika idzodzo dzokunana China dzavanoti hei nhomba yekuchina haishandi. Foni iyo ndokwayakabva yaari kutaura nayo.
Asika takaona svondo rapera veZimbabwe Human Rights Commission vachiti pamutemo vanhu havafaniri kumanikidzwawo.
Vanhu veZimbabwe Human Rights Commission vari kungobatirawo pamusoro. Nokuti vanofungira ndofunga kuti basa ravo nderokungopikisa kuti vavonekwe kuita sokuti vanoi havasi kukontroliwa nehurumende, but zvimwe zvinenge zvavavo zvokungoda kuda kungobatira zvinhu pamusoro. Nokuti pasi rose rino nyika dzose zvadzo dzose dziri kuita mitemo yokuti vasina kubayiwa nhomba havagoni kuenda kumabasa, vasina kubayiwa nhomba havagoni kukwira mabhazi, vasina kubayiwa nhomba havagoni kuita zvinhu zvizhinji zvavari kumisiwa kune dzimwe nyika. Saka handivoni kuti chinhu chaitika muno muZimbabwe chingai chinoshamisira kudarika zvozvo ndechipi. Vanhu vanenge vachingoda kungovoneregwa kuti vaite zvokuti vahee tohwisisa mutemo, toziva mahuman rights, but apa vaita pfocho. Havasi kutaura zvinhu zviri pamutemo, vari kureva nhema.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vatinomudai sechinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mumazuva mashoma anotevera vachaburitsa ongororo yekuona kuti mari dzakatsakatika mubazi ravo dzaifanira kubatsira varombo munguva yavainzi vagare mudzimba kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti lockdown dzakafambiswa sei. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General's Office yakati kunyangwe mari yaifanira kubatsira vanhu vanosvika mirioni imwe chete vakawanda havana chavakawana nenyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mavhima.
I have just been informed of that report and i report yandiruda kuti nditarisise tione kuti zvakanga zvakamira sei. Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo, dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa.
Zvanga zvambofamba sei apa?
Pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka tigoona kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Zvinoitwa naAuditor General kazhinji ndechekuti vanoita marecommendations ekuti zvinhu zvingagadziriswa sei. Kana pane vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita vanofanira kudzosera mari dzacho. Chimwe chinofanira kunzwisisika zvakare ndechekuti program yakauya pasina database rakakwana rekuti tingashandisa, especially kuvanhu vari muinformal sector. Saka takashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyoresa vanhu.
Maitarisira kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Taida vanhu vaisvika ku1 million but hatina kuzombosvika even ku500,000. Ndofunga yakapedzisira iri pa300,000. Saka nyaya yekuti papasina database ndiyo inogona kunge yakaita kuti zvinhu zvisanyatsoita zvakanaka. And munofanira kuziva kuti chaive chirongwa chekuti tikwanise kukurumidza kubatsira vanhu. Saka vakanyoresa vese ndo vataibatsira. Chirongwa ichi chakafamba ndofunga for six months. After 6 months ndokubva chazomiswa. Hatisina chirongwa ichocho. But hapana chinhu chatisingadi kuti tiburitse pazviri. Zvese zvakataurwa naAuditor General tichazvigadzirisa kuti zviite zvakanaka.
Hapane nguva yamungatipa here yamuri kufungidzira kuti mungadai magadzirisa zviri kutaurwa izvi?
Ndinoona sekuti vhiki riri kuuya tinenge tave ne full understanding yekuti zvakamira sei. Nematano atinozotora kugadzirisa panoda kugadziriswa.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaWilliams Madzimure avaimbomirira Kambu Zuma vakadzingwa mudare nevamwe vekuchikwata chePDP vachinzi vave nhengo dzeMDC Alliance asi vasati vadzoka kudare reparamende. Kunyange hazvo dare repamusoro rakatonga kuti kudzingwa kwavo kwaisava pamutemo. Vamadzimure vanoti kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kwave kuwedzera nyaya dzeuori muhurumende sezvo kwasiya dare reparamende risina mazino.
Chinhu chaifa kunge chichibatsira kuti vanhu vaonekwe mashandiro avo yatingati for kuti vave accountable yanga iri nyaya yekuti parliament inofa kunge ichishanda zvakanaka. Ikozvo mukatarisa kuparliament hakusisina chinobuda kuparliament, zvese zvamakutonzwa izvi makutonzwa zvichitotaurwa nevanana minister, munhu achitozvitaurira zvake kuti kwakabiwa pasingabudi izwi rinobva muvanhu richibuda nokuburikidza neparliament.
Saka dambudziko rao yasei apa?
Mukatarisa kuparliament iko zvino tine maconstituency or tine vanhu vakabudiswa muparliament vanodarika 40 vaifa kunge vakamirira vanhu. Bazi reparliament rine committee inonzi public accounts yanga ichiburitsa zvinhu zvakaita saizvozvi ichitarisa nyaya dzemaripoti anobva kuna auditor general. But kubva pakabviswa mamwezve mamembers eparliament vanosanganisira honorable Tendai Biti vaichea committee, hapana chichabuda kubva kuparliament. Saka kugadziriswa kwezvinhu zvese zvikunofa kunge kuchiitwa kuine vamiririri vakaiswa nevanhu vakaelektwa nevanhu muparliament vanoita zvinofa kunge zvichiitwa kuti hurumende ionekwe kuti inotevedzera zvisungo zvinenge zviripo.
Asi pamainge muchiri nhengo dzeparamende makambosumwa here nezvechirongwa ichi?
Isusu semamembers of parliament takanga tichinzi unzai mazita. Saka mwenomwe munhu aigonongonyora mazita oendesa zvondochuzwa nemasocial welfare neministry kuti mazita avanotambira ndeapi. Asi takanga tisingamboni kana munhu aidzoka achindosvika achiti huyai tiite audit yokuti vanhu vatiri kuda kupa mari ava vanoexista here kana kuti kwete.
VaWilias Madzimure avo vaimbomirira Kambuzuma mudare reparamende vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chechitaliban kuAfghanistan vanonzi vatora zvovakwa zvakawanda zvehurumende mudunhu reKunduz, zvasiya mauto ehurumende angosara ari panhandare yendege nepakamba yemauto. Varwi vechitaliban vasimbaradza hondo nehurumende mushure mekunge America nedzimwe nyika dziri mumubatanidzwa weNATO dzati dzave kubuda munyika iyi mushure memakore makumi maviri. Vana vechikoro muAmerica vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vane makore matatu vanonzi vave kugadzirira kuenda kuchikoro kekutanga mushure mekukanganiswa zvakanyanya nechirwere checovid-19 chakatanga kupararira gore rapera. Nyanzvi munyadzi zveutano dzepfungwa dzinoti vana vakatadza kuenda kuchikoro munguva iyi zvinogona kuvakanganisa zvakanyanya, uye dambudziko iri rakanyanya kuvana varombo vasina zvikwanisiro zvakaita semacomputers anoshandiswa kuita zvidzidzo zvepadande mutande. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vari nhengo yechirongwa cheMandela Washington Fellowship, chirongwa chehurumende yeAmerica chakanangana nekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica. Chirongwa ichi gore rino chakasvika kumagumo vhiki rapfuura. Muchirongwa tina vaLucky Aroni, mutapi wenhau kuBus Stop TV, vanga vari pachirongwa ichi gore rino. Zvekare tina muzvare Samantha Svanda, murwiri wekodzero dzevanorarama neurema, vanga vari pachirongwa ichi muna 2019. Tutanga nekunzwa kubva kuna Lucky. Mukoma Lucky, ndinomukamuchirai muchirongwa, tiudzeiwo zvamakasangana nazvo gore rino pasi pechirongwa cheYali kana kuti Young African Leaders Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship.
Chirongwa cheYali chakatibatsira isusu zvedu kuno pakusangana nedzimwe hama dzinobva imwe nyika kuti tivandudze mashandiro atinoita nekuziva zvavanosangana nazvo kune nyika dzavanenge vari. Tinotibatsira kunzwisisa kuti matambudziko avanenge vainawo kana kubudira kwavanoita munyika dzavo vanenge vachizviita sei, todzidzawo tichivapo zvatoitawo kunongo vachiita sei vachidzidzawo kubva kwatiriwo. Nyangwa hazvo zvanga zviri online, pekutanga takatanga kurwadziwa kuti takuita zvinhu zveonline taida kuendawo kuAmerica tokwirawo ndege. But zvakazotibatsira kuti takaona kuti aiwa patenge tiri kuno kuZimbabwe tichito zvichira online uchipedza kudzidza zvaunenge wadzidza kune munhu utoudzatara nevamwe vako mubasa kana mucommunity kubva matozviimplimenta ipapo ipapo utoona kuti hazvikutoshanda utopa feedback.
Aiwa, nguva ndiyo yadyirana namukoma Lucky. Tiri kuda kunzwa zvekare kubva kuna Samantha, asi tisati tapedza nemi ndanchikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Chirongwa ichi ndangoti mune vechidiki, chirongwa ichi inini ndakamboapply 2015 ndakambotadza kupinda ndichibva ndaranga kati ndazvikaa ndakuziva kuti ndikutozvikanyira sango harikupe. Saka ndikakurudzira vese vakanyanya vakamboyanga apply vanozoramwe kuti ndakamboapply ndichada bcause fomuri yarinorwadza. Asi programu yakanaka fani kutaura kuti ndatova neshamwari kune dzimwe nyika dzandokwanisa kuzani kana ndakafunga kuenda kuzambia ndinoyiwa ndotofunira shamwari ndoda kuitawo dhokumentari rangu kuzambia ndibatsirewo fanira ndiitira groundway kana ndaenda kuSierra Leone ndione munhu atoriko ikoko wandinokwanisa kubata. Saka shongwa chakanaka kune vechidiki vanoda kuita mabasa anosvika kune nyika dzese kuti ave achitambirika kwese kwese unokwanisa kuwana mashamwari magururu anozoita kunyatsoita basa rakatikurei rinosvika kwakawanda wanda.
Aiwa, tinotenda zvikurusa Lucky nemashoko ako. Samantha, tinotenda nekupinda muchirongwa. Imi makapeta dzidzo dzenyu pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI muna 2019. Tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chakakubatsirai sei.
Maita henyu mukoma Mike nemvunzo wakanaka. Fellowship yakandiitira maopportunities akatowandisa. I remember vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe. It was a global conference yemadzimai. Vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure. It's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800, madirectors vanoita zvinhu zvakawanda. Yange iri Global Development Forum.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naSamantha. Ndanchikumbira kuti upete hurukuru yedu nekuudza vateereri kuti ruzivo rwamakawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship hurukuru hushandisa sei mukusimudzira vechidiki munyika.
Vaiva takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana-siyana. Ishamwari dzangu. Saka tinotaurirana mumaFacebook, mumaTwitter, muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwachi wekuZambia achitonyora kuti vakaremara vasingaoni vakuvhota taveka. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chinhu chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda singaoni vavhoteveka nekuti vaimboperekedzwa uchimunyuudza kuti nyora apa pakati, nyora apa pakati, asi vasingaoni vaicomplain.
Aiwa, muri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda Lucky Aroni naSamantha Sibanda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare muri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection Nemcho Chipiri. Apo tichange chiendera mberi chitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Ove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Makadini vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyu anoti anoda kukurukura pamusoro pemayunifomu anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana-siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mayunifomu aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemayunifomu yemachechi, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosvondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mayunifomu anorevei uye akatangirwei?
Semazivira ndaiita kare ndichibvunzawo nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mayunifomu kumachechi. Hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane, varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here. Saka kungopfeka kwavaiita mayunifomu ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofanana, pashayiwa anonzi mupfumi, pashayiwa anonzi murombo, pashayiwa anoti ndashaya chekupfeka nekuti kana une uniform yako hwani iyoyo ndiye unopfeka uchienda kuchechi. Saka ndinoimba njiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mauniform nekuti zvaiite kuvanopfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena ava varombo, vobva vangouya vakati pororo amuna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka. Saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemauniform akafanana. Haina basa nazvo kuti uri mupfumi uri murombo, mese makangofanana. Saka focus yenyu pana Mwari haiso kanganisika, unoramba muine focus pana Mwari. Asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeuniform haisiriyo inonzi munhu anonamata. Iko zvino yakutokanganisa kubatana kwemuviri waKristu pamwe chete. Ndodambudziko raakunyanya kuitika iroro, kuti vanhu vakuti yakati ndirokwaka ningi, yakati ndirokuangirikeni, yakati ndirokukatholiki. Handifungo kuti Bhaibheri soko raMwari rinozvitambira zvakanaka nenzira iyoyo.
Mataura nyaya yekuti mauniform anoita sokuti ava kuparadzanisa vanhu. Chii chamuri kutaura apa, mufundisi Makai?
Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti muna vaEfeso kana chapter ya 1 verse ya 22 I think, rinotaura richiti church muviri waKristu. Kureva kuti muviri chinhu chimwe chete. Zvinodambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vakuti patsandurana kuti ini handigoni kunamata neangirikeni nekuti ndiri mukatholiki. Akauyawo kumethodist anoti ini ndiri mumethodist zvemakatholiki hanomate. Akaendawo masavada kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana, hatiite zvomweya mweya. Vakabva vavo vemweya voti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya. Saka sadzimwari izvozvo, church dzinofanira kuti dzibatane. Tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata Mwari. Hongu tinoshumira mune zvakasiyana, nekuti muviri hauna nhengo imwe chete. Zvinonyaya mauniform iyoyi mwabva ipeka kuti vandiidentify vandizive kuti nehandisi muangirikeni, ndiri mumethodist. Ndozvaakunetsa
mauniform anoita sokuti akawanda kuAfrica uku. Munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mauniform?
Ndinoda kutenda kuti vawande. Mataura chokwadi, hakuna, handisati ndamboita kama cross church inopfeka mauniforms muno muAmerica kubva ndakauya. Handifunge kuti zvakaitwa nekuda kweBhaibheri, because hamuna scripture iri mubhaibheri iyo inotaura kuti church imwe neimwe ngaipfeke mauniform akadini akadini.
Vateereri, tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makai. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio nemibvunzo yenyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru munyika achitambira chikwata cheCapes United, Joe Kode Mugabe, anonzi ashaya nechirwere chegomarara kuReading kuBritain nhasi. Kode akaberekerwa kumabvuku uye akatungamirira Capes United mukusimudza mukombe weLeague kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1996 ichirairidzwa namushakabvu Steve Kwashi, uyo akashaya masvondo apfuura. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri weCapes United vaFarai Jere vati chikwata chavo chichashanda nemhuri yaJoe Mugabe kuona kuti aradzikwa segamba rechikwata chenhabvu ichi. Mune dzimwe nyaya dzenhabvu, mutambi ane mukurumbira pasi rose Lionel Messi atenda kuti ave kusiya chikwata cheBarcelona mushure memakore makumi maviri nerimwe mushure mekunge vatadza kuwirirana panyaya dzemari dzaanotambiriswa. Pane runyere kupe rwekuti achaenda kuchikwata chePSG kuFrance. Tambva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuNcwabakazi 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikangela nje izolo kuthangenyana usol kwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
Iyasilela iJackson yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu lechumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubatholise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona ezevaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo, kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba i-corona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe ku-vaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJojolo Ward uthi uthole nzima.
I-lockdown indihlukumezeka kuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu abami kabayi esikolo, lo baba ongakwamade sebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela e-lockdown. So akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami akungichazanga ngoba kangisasebenzi, lo mkama sasebenzi, abantu abami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hheyi isihluphile ngoba hheyi abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-CDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown, kabaye esikolo umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kwakokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe esibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho le Zimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra bathi lokhu bebandlululwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla leZaphu, uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isixoxo seqhawe lesizwe.
Kufanele kube le-citation. I-citation into ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele betshiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike, wagijima wayenza lokhu lalokhu, wasacrifice impilo yakhe. Ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa nguhulumende akuhambelani labanye abalweli lizwe. Like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration.
UMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa isichoco zokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandlelezana PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi uqakathekile unanza usuku lweHeroes Day.
Sisilabanye abantu abayenza izinto ezithiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa. Ngakho ke lo nyaka uPresident kunew dispensation kuComrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko. Njengoba sazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini.
Abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni eNational Heroes Acre kusasa eHarare. Njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abajiyeneyo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Siphosami Malunga, umntakamuyi uSidney Malunga owangcwatshwa eHeroes Acre eHarare ethathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili uMnumzana Zephania Dlamini loMnumzana Charles Moyo. Abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe. Kodwa uMnumzana Gajamba zithulela omunye wabakhokhela amapholisa ensida awe-Central Intelligence Organization uMnumzana Dumisani Matsibanyi Nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Tebson Gumbo uba ahlale esangweni. UDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapholisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu. Udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court. Ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli.
Ukuthi ba kuDlamini vele yena akasela mvumo yokuthi engene la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Sivalile la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Umthetho babantu owazi.
Umthetho uphi?
Awazi.
Wena uthunywe ngubani wena Gumbo? Indaba le is before the courts. Ya, yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi
madzibanyata namas
awumazi ubuyela lapha kuthanga
kuthanga.
Yes, don't worry. Right, wena are you a beneficiary? Uphiwe incwadi la
nami ngomunye wakho.
Right, it's good. Indaba le is before the courts. Right, and it before the courts ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathwe. What? Hanti uthi lingabanye bakhe?
Asuke.
So
ngabanye bafuna ukulima bakhe.
So kuthiwe ulime lapha egedeni, ulime lapha endlima khona?
Hayi, lapha wena ungadukutheli. Sina esilitshela khona mdala ukuthi lapha.
So nxa kuthiwa hambe elima. Yeah. Iplazi nxa lithethwe la angisangeni mina.
Hayi, asoze lingena anti lithise khodi. Because sithi
tiyona
muhla nje.
Right, lalela ke ngikuthe. Wena into kumele ungangena eplazini. Kuza ngenza.
Hayi, ungangena kwenkani.
Yeah. Vele you have no right to be here.
Ungangena kwenkani.
Yeah. Where the offer letter yakho?
Kula mapolice.
Hayi, no, lingadeleli Gumbo.
Khayela phela. Amapolice angiphela.
Wena nxa uphiwe uphiwe nga nxa uphiwe uphiwe iplot hamba eplotini lakho lapho uphiwe khona
lapho egedini babantu sithe alingeni kuphiwe.
Why? Ukuthi wena ungubani
thina lathi sikulandelayo
ukuthi wena ungubani
Angikwazi ke lapho uthi ungamfaka ngapha.
Nxa uphiwe indawo, hamba lapho uphiwe khona. Bakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale, bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo. Asikaze sibamise. So wena ubuya lapha ngalipi?
Hayi, mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule, but engicelayo ukuthi egedina nje. Nxa sizwisisana landi ngumuntu omdala. Bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi.
Lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosami Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esabelweni seMatherland South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuward 6 uthi banenga kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa, abadala bahamba sibili abaningi ngobuningi bahlatshwa. Kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa, abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala. Sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela lase-St. Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungane uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala, babuya bazohlabela ewadini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili, abangalazinqola, unzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheke impilo Sibanda ohlala eMakhasa eWard 10 laye uthi iyasilela iJackson endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lo-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi ukhona ukuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa ihluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushota, bathi usaselayinini uzothiwa umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothiwa usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothiwa hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa nesizathu sokuthi uyashota. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni le makilinika.
Kuthiwa kumele siye kumaklinikhi singasayi emaphisa hospital. So abaningi bahambile lapho kumaklinikhi futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube ningi maybe ngxenye abantu makungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba vele namba yokuthi kuward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engako bafike bahlabe baqede baye kweward bahlabe baqede. Ngibona ngani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria, ongomunye wabathunjwa ngamaluchacha eBoko Haram usezihambise emasotsheni lendoda eyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amalichacha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lachiya amasotsha kahulumende ebambelele emagcekeni endizamtshina lalapho abahlala khona. I-Taliban isithuthune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Isikhathi sezamasiko
uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhlake udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto sokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali kamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ziza lokhu zitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha. Kwathi nxa kufika abelungu lapha, kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali. Uthiyo Felas Shepstone, wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plan yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo, neminye nje imisebenzi efana namafactory. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo zokuyolobola ngale kulo suku esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu lokho bephindezela kuningi. Esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungabanga ngendlela maso kusuba i damage sokusuba ukufohla umuzi ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kunengempela okubukeka kusazojinja ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi ke izima lapha namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko owakusenziwe manje.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Minikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba kaAnaniel uSafira liyanisa ikhola ngale aniviki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 verse 1-6. Singazake siyifunde njalo, kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso yezikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa balitshekise bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bachiye into eyiyo bakhulume izinto ezizaba mnandeni lebeni zabantu. Kodwa lokho ke uPetro uthi ayisiko kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhlizweni yakho. Izinto nxa sesandleni zakho njengomkhokheli zibe sesandleni sakho. Zithi nxa zilungiswa zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso. Izinto zingalungiswa ngamanga. Baningi abantu abathanda ukubukwa mhlawumbe njengoba sike satsho kule IV ukuthi uAnania mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama. Ebathi nasiya indoda uAnania iyanikela yenza okuhle kanti nikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kuSathane. Nxa kuvele kuthiwa umkhokheli mana eqinisweni kungangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke. Kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi. Lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho. Umuntu owazi iqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lo Nkulunkulu wakudalayo. Owesithathu ngule lihambisana lonke uSathane ngoba uSathane ulako ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo Nkulunkulu. Laye uSathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo. Xa ungumkhokheli kangikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba uAnania wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe. Wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli uSathane angene ahlale enhlizweni yakho. Umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho. Ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu. Uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo. Amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo. Amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangu umntanami okhuluma iqiniso. Kasifundeni ukukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu. UAnania amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa. Ngabe kuyenzakala lapha uAnania bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga. Nkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi. Amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Sike sizwe ezabatsha.
Ngali chona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhlanje silo Briske Ncube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabesakhulayo. Sikhangela umncintisano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje. Sihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo. Briske ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu ele Zimbabwe lidlale ngakhona kulomncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamotshi isikhathi kahle ngiphendule umbuzo wakho ukuthi wena ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines zabo. Mina I think ukuthi kwakhona abantu laba they tried their very best. Ngithathekiswa kakhulu i-performance ka-Donata Katai. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years usesele kusaselise sibili nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise sibili some individual prowess ngoba izini wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Briske, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
bapho iminister of sport esara commission olympic committee abathe bahlanganiswa amakhanda kathesi baqalisa ukulungiselela ama-olympics ka-2024 kuma-participants angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele kwi-sport besides training so kabazile enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla working very hard in training ukuze kuthethe ku-2024 they will be ready for this tournament izimbabwe as a country the government kayibasupport with enough resources kusela kathesi batraine bangashoti lutho so that they can bring medals so they can bring results
ngaphandle kukahulumende kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kwelezimbabwe
bapho ngiyabonga ngalowo mbuzo ngibone ngani lapho esisasilela khona njengelizwe yebo uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport kodwa nxa kungela usekelo lwamabhizinisi ze-sport hayi qiniswe ukuthi njengelizwe sihlahlasi sistruct so angikwazi ukuthi sofa kwini okuxotshela khathana our business people from i-sport silabantu sibili abalezimali ezimbabwe but ukuthi bazifake kwi-sport ngani kusasilela nxa kungakabi njalo wethethu izahlala isemuva kahle ngunike example ye-south africa i-absa withdrew i-sponsorship yawo from i-premier league ye-south africa i-dstv took off besides i-dstv uzabonjwa khona kule nedbank cup kule mtn super cup kule black label liyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates those are private actors abakhona sport. So, njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always cry fire. Public-private sector partnership ziyafuneka even in sport. Ukuze isport yethu ikhule, ithole usekelo olwaneleyo. Ngokwe-government iqiniseke ukuthi mhlawumbe ingangabi le mali eyaneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi siyabonga Briski isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi ezulukandaba sithanda ukubonga uBriski Ncube ngokungena kuhlelo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni olivalelisayo ngenjabulo igama ngumayigobe thwakazi omuhle Zimbabwe omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenze imidlalo. Igutshe lamhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan. Lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izichopho zegolide, isiliva lebronze. Umdlali wegolf uScott Vincent wakweZimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye loThabani Gonye. Umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Bach uthe kusetshenze kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi lilandelwa ngele China, Russia, Britain lele Japan. Kuzokazi le-Africa eleKenya lithole izicoco eziningi lilandelwa ngele Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le njalo lokuza kwenziwa ngeleZimbabwe ku-Olympics ezibuyayo sixoxele uFrederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ekade zikhona ngale kwele Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo eJapan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama best record abo ababelayo bengakayi kumdlalo le and omunye wabo uPeter othiwa ugcine ifaka enye esingathi national record entsha ekubhujeni ngakho-ke siyajabula kakhulu njengempilo leZimbabwe kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba umnyaka owodwa usuhle wadliwa umkhuhlane lo magciwane awe e-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kutho ukuthi hhayi i-holiday vele ayikho, ikhefu alikho. So kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa ukuthi kumele sithole nje imendulo eziqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga leza eka September zile silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFred Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sixoxe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isiqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoKipstube.